mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 2 chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti kusawirirana kwemakanzura kuri kukanganisa upenyu hwevagari. Mutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi vanoshanyira Ukraine muchinyararire. Imwe nyanzvi mune zvekudya inoti Zimbabwe ichanetseka zvikuru pamusoro pezviri kuitika muUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti zviri kuitika mumakanzuru mazhinji zvikuru sei muHarare zviri kukanganisa magariro evanhu. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti makanzura anomirira mapato akasiyana siyana mukanzuru yeHarare anofanira kuisa mberi vagari vakavasarudza kwete mapato avo. Vashumba vanoti makanzura ane simba rekuchinja upenyu hwevanhu munzvimbo dzavanomirira. Izvi zvinobva pakusawirirana pakati pemakanzura emapato akasiyana siyana nemakanzura matsva neavo akadzorwa zvichitevera sarudzo dzemabai elections dzichangobva mukuitwa. Tabata vashumba kuti vadhudze pamusoro penyaya iyi.
Hondo iri pakati pemapato maviri aya, pakati pehurumende nebato reCCC, ngeyekuti macouncillors eCCC paakange asiri mucouncil, macouncillors akasara anokwana 24 akasara ari mukanzuru wakaronga macommittees matsva awaka appointa machairperson matsva kuti wafambise basa apo vamwe wavo wakanga vaitwa records. Mushure by election macouncillors ACCC paakadzoka kukanzuru wakauya waine fungidziro yekuti ivo zvavanenge varonga ndizvo zvinofanirwa kuitika. Asi tikatarisa muEurban Councils Act tinoona kuti macommittees haangochinjwi nekuti tirikuda kuti achinjwe, asi ane nguva yaanofanirwa kuitwa sei kuchinjwa kuti ndiwanani vari mumacommittee ndiwanani vanovatungamirira. Izvi ndo zviri muEurban Councils Act, ndo zviri kushandiswa naminista. Asi kune gakava rekuti kana tikabvumirana semacouncillors kuti tinoda kuchinja macommittee tinokwanisa here kuzviita patadira. Macouncillors ari kuti ndo zvavari kuda, vari kuda kuchinja macommittees. Asi minista ari kuti munofanirwa kutedza mutemo weEurban Councils Act.
Tinoona zvakare kuti pane kusawirirana pamusoro penyaya yamameya. Imi seHarare Residence Trust munozviona sei? Chii chiri kuitika vashumba?
Panyaya yameya, macouncillors ACCC haasi kufarira acting mayor aripo, akasarudzwa nemacouncillors panguva yavakanga wari record Stuart Mutiswa. Saka pavari kudzoka vari kusvika vachiti tiri kuda kuita election yameya mutsva, asi nyaya ya mea cha iyo mea Jacob Mafune aisati ya pera. Saka appointment ya kaitwa ya Stuart Mutiswa, minister warikuti dozi ripa mtemo. Ende mkawiringa wo Eben Councils Act ino ratidza kuti ino pamasimba mazhinji kuna minister rekuita zvinhu zvakawanda zvavanokwanisa kuona kuti izvi zvingabatsire guta here, kunyangwe tichiziva kuti zvinangwa zvaminister zvinogona kuve zviri zvakarerekera kuti wari kuda kuti pawe nekusashandurwa kwemacommittees.
Vagari vakavhotera vanhu vose ava vanotii nhaye vashumba?
Dambudziko riri kuitika gere kuti wachirwisana kudaro service delivery yemuguta reHarare iri kufa. Marara haasiri kutakurwa, migwagwa ine makomba mazhinji, motokari dzevanhu dziri kufa, mabhiuzi evanhu ari kuitwa ekufungidzirwa. City of Harare haina billing system yakakwana. Ukuwo uku wamiririri havasi kuita misangano yekuti wataure newagari. Saka pane dambudziko guru. Saka tiri kuona kuti macounselors panzvimbo yekuti wanyanye kutarisa kuti wanokwanisa kushanda sei, wakanga wari recalled newakanga wasina kurikoliwa, wakasara wachifambisa basa mukanzuro. Panzvimbo yekuti wabatane wataure nyaya dzekuwaka guta, wari kutarisa zvino wakapfeka mabhachi emapolitical parties awo. Saka mukanzuro tine ZANU PF ine macounselors mairi, tine MDCT, tine TCCC. Zvireva kuti macounselors aya anokwanisa kushanda ese kana achida. Asi dambudziko ngere kuti weTCCC havasi kuda kuti macommittees arambe achitungamirwa nemacounselors akasara ari pazvigaro.
Avo vange vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalus Siziva kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Pakupera kwesvondo, mutauriri weHouse of Representatives yeAmerica, amai Nancy Pelosi, vakashanyira Ukraine muchinyararire vakaita musangano nemutungamiri weUkraine vaZelensky. Amai Pelosi ndivo munhu ane chinzvimbo chikurukuru muAmerica kupfuura vose vati vashanyira Ukraine. Svondo rapera, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken negurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vakashanyiravo Ukraine, vakateverwa nemunyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres. Nyanzvi imwe nezvematongero enyika vaDan Moyo vaudza Studio 7 kuti vakuru vakuru veAmerica vari kushanyira Ukraine panguva yehondo chiratidzo chekuti America haizofi yakabvuma kuti Russia ikunde muUkraine.
Maonero angu ndeyekuti US iri committed zvakanyanyisisa kuona Ukraine ichibudirira pahondo iyi neRussia. Takaona mazuva apera kwakashanyira Secretary of Defense Austin naSecretary of State Blinken. Matop officials aya akaenda kunoona zviri kuitika on the ground kuitira kuti vainfluence support yavanopa kunoku kuti maAmericans vasanyanye kurwadziwa nesupport, because kwaenda mabillions ati wandei kuchinosupporta war iyi yekuUkraine. Saka zvoratidza kuti United States semashoko akataurwa naAustin Secretary of Defense kuti iri serious kuti uda kuona kuti Russia is weakened by war kuti Russia isabudirira.
Sei ku America nemadzisavira ayo vaisanya ya Ukraine pamsoro soro kudai sekuti atisatamboona nyika dzinoita vapoteri kuti marefugees akadari. Sei Ukraine yakasiyana nedzimwe nyika kana tasvika panyaya yokuwa na rubatsiro kubva kuAmerica nemadzisawira ayo.
I think mufana tsarisa kuti hondo iyi ndiani arikurwa. Russia ndiyo yakatanga hondo iyi. And it was clear that Russia is a superpower in a nuclear weapon. Russia has been trying to advance influence since we had a war with Putin. Putin always tried to say the Soviet Union is a career, and I think my countries, U.S. and my countries, my allies, I think the Soviet Union is recreated because of opposing ideology, because my Soviet Union in the communism in Irus and in Yatindati, my democratic, my liberal democratic states. So, I wonder if my only wrong, my country's desire, I think Russia is good because Russia is good it is a good it expand the territory. Next thing, chanzo kuti vada kuenda kunana Poland na kunana Romania. So that's why my country is very committed kuti vaistope Russia isati ya fura nepa Ukraine.
Tiri kuona kuti bato rema Democrats ndo rinoita sekuti riri kunyanya kuda kubatsira Ukraine. Chinoita kuti ma Republicans asaratidza kuva neshungu dzokubatsira Ukraine chii?
Simple politicking. Opposition politics chete kutambwa ne ma Republicans. Because vanoziva kuti America ikabudirira pa support yayo Ukraine ikawina versus Russia, then credit ichaenda kuna Biden. Tinoziva kuti 2024 even 2022 uyu kune ma midterm elections ari kuuyawo muna November huku. Saka ma Republicans hadi anything chinoitisa kuti ma Democrats aone ikwe kunge vari kubudirira pa utongo wavo.
Nyaya iyi ichapera sei vamoyo?
Nyaya iyi kupera kwayo ndokuti Russia iwithdraw idzokere kuRussia kwayo yotosarenda chaizvo, because handioni kuti maamericans vataura kuti havazovumira kuti Russia ibudirire pahondo iyi. Saka kana zvakadaro vachiva vacharamba vachisapota Ukraine as long as Ukraine ma citizens in Ukraine are prepared kuramba vachirwa, America icharamba ichivasapota ichivapa ma weapons, state of the art weapons. And the only way hondo ichapera nayo ndeyekuti Russia iwithdraw idzokere kwayo.
Avo vange vari nyanzvi imwe nezvematongerwo enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Zvichakadaro, hondo pakati peRussia neUkraine inonzi yatotanga kukonzera kushayikwa kwezvokudya munyika zhinji pamwe chete nokukwidza mitengo yezvinhu munyika zhinji pasi pose. Kuti tinzwisise kuti hondo yeRussia neUkraine inorevei kunyika dzemuAfrica, zvikuru sei Zimbabwe, tabata nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambove mukuru wesangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga.
Zvinorevei zviri kuitwa nehondo iyi kune zvekudya kune vanhu vemuAfrica? Ichokwadi kuti both Ukraine neRussia dzinozivikanwa neurimi hunoita kuti vanoita kutiwo nyika dzakawanda dzinorarama kuburikidza nekurima kwavo. Isu vemuZimbabwe tinowana wheat inobva kwavari nguva yatinenge tisina wheat dzedu dzakakwana. Nepamusana pekuti nyika dziri mbiri idzodzidzi dzese varimi vanozivikanwa vegorosi. Saka zvinoreva kuti chingwa chichanetsa nepamusana pekuti mutengo wegorosi uchange wakwira zvikuru pavanenge vava kushayikwa. But sekunge zvisina kukwana nyika idzi dziri mbiri kunyanya iyo Russia I major player panyaya dzemafuta ekufambisa pamwe chete negas saka munoona kuti mafuta akangokwira chikafu chese zvekare chinobva changokwirawo saka munoona kuti kushaikwa kwegorosi pozoita kukwira kuchazenge kuchiita mitengo yemapeturu nemadhiziri nemagasi zvanosenzeswa nevanhu kunoenda zvekare kunotokonya kukwira kuchazoita zvekudya munyika dzakawanda Zimbabwe nedzimwe nyikawo dzichange dziri padambudziko guru rekushomeka kwechikafu zvinoreva kudhura kwacho nekuti zvinhu kana chaachishoma chinobva chatanga kuva padimand and demand iyoyo ndo inoita kuti zvikafu zvikwire
saka takatarisa hondo iyi Reverend Matonga Zimbabwe yakamirirwa nei ndeiri kwairi kuenda uku
tichange tiine direct kurwadziwa senyika nezviri kuitika kunana Ukraine zvekare zvino create a competition yekuitira kuti vanhu vakawanda vanenge vaakutsvaga chikafu chiri kushaika ichi saka competition iyoyo inotirwadza pachedu isusu kunyanya nepamusana pekuti zvinoreva foreign currency yatisina saka tiri kukombita nevamwe vanenge vainadzo foreign currency vanokwanisa kukurumidza kunotenga zvikafu vachikuva chichengeta mhuri dzavo nekuti vanenge vaine access to foreign currency rinova riri dambudziko renyika yedu yeZimbabwe hatina foreign currency yakakwana mumareserve edu senyika saka munozoona kuti tichadhurirwa zvizhinji uye tinonetseka nekuti mari kana yakutorwa ichino importa zvinhu zvakadai segorosi kureva kuti pane zvimwewo zvatinoda zvinenge zvaakusafa zvakafanana nemishonga muzvipatara and so on saka hazvizokwanisike mukaona mamwe emacivil servants edu anenge achiti tanga tadii kubhadharwa nema US dollar nepamusana pekuti ndo haakunyanya kutenga munyika yekwedu anenge asingawanike nekuti anenge achiendeswa kuenda kunotenga zvekudya ndo chekutanga chatingakurukure about zvinhu zviri kuitika kunana Ukraine
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambove mukuru wesangano reChristian Care Reverend Hopes Matonga vari parunhare neStudio 7 Zuro Zimbabwe yakabatana nenyika dzepasi rese kucherechedza zuva revashandi May Day vashandi vachiti vanoda kupiwa mihoro nemadhora ekuAmerica kusarudza vatungamiri vavanoda musarudzo dzegore rinouya pamwe nekusachichidzirwa pamabasa Godwin Manguja akange aripo akatiunzira nyaya iyi nezuro Maneru
utungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU Amai Florence Tarvinga vauza momo yevanhu vapinda mumhemberero yeMay Day kudziva resekwa kusanganisira mutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa kuti zvinoshamisa kuti hurumende iri kutadza kuti vashandi vabhadharwe nema US dollars asi iyo yave kutobhadharisa vanhu kutora mapasipoti nezvimwe nemadhora ekuAmerica vati vashandi havacharamba vakapeta maoko vamwe vatungamiri venyika vachiita zveuori nemhuri dzavo
tiri kuona mapurisa tiri kuona masoja achipindira mundau dzepakasa dzemadisciplinary hearing zvinobava sei kuti nyaya dzevashandi hadzichakosheswe munyika yeZimbabwe
vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza2023 vashandi havadi nyaya dzemhirizhonga uye vanofanira kuvhotera vatungamiri vavanoda pasina mhirizhonga sezvange zvichiitika musarudzo mumakore apfuura amai Tarvinga vati vezvematongerwo enyika vanofanira kusiyana nenyaya dzekudzvinyirira vashandi pamabasa mapato ezvematongerwo enyika apinda pamusangano wanhasi kusanganisira ZANU PF Citizens Coalition for Change nemamwe abvumirana nezctu kuti vashandi vanofanira kutambira madhora ekuamerica mutevedzeri wemutungamiri weTriple C vatendai biti avo vataura vakamirira mutungamiri webato ravo vanelson chamisa avo vange vari munhandare vati vashandi vanofanira kupiwa madhora ekuamerica nekuti mari yenyika haisisina simba.
Solution iri simple. Mushandi ngapiwe US dollar. Mushandi ngapiwe US dollar.
Vanga vakamirira bato rezanu PF vaHappyus Madambi vati bato ravo rinoda uchose kuti vashandi vagare zvakanaka munyika. Kurukota rehurumende rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu pamwe nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanzwa zvichemo zvevashandi uyewo hurumende iri kugadzirisa zvichemo izvi pasi pechikamu chetripartite negotiating forum
kuti collective bargaining inyatsobuda kuti violence neintimidation yevashandi pamapasa ibve isavepo saka zvese izvo tiri kusevenza tiri pamwe chete.
Vashandi vakatanga kucherechedzwa muna 1889 nevashandi vachirwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujira.
Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday hurumende inozivisa nezvekukwidzwa kwemari yedzidzo kana kuti school fees apo zvikoro zvichizarurwa mangwana. Hurumende inoti izvi zviri kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika. Ukuwo hurumende inoti haina mari yekuti vana vechikoro veprimary vadzidze pachena sekuvimbisa kwayakamboita, ichiti haina mari yekuita izvi, asi ichiti inovimba kuti gore rinouya inenge yawana mari yekuti vana vechikoro veprimary vadzidze pachena. MuNewsday makare uwandu hwevanhu vari kugura michato huri kuramba huchikwira. Nemusi wechina chapfuura dare reHigh Court muHarare rakagura michato 48. Gore rapera 2021 michato inoita chiuru chine 351 kana kuti 1351 yakagurwa nedare reHigh Court. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maswera sei kupa Studio 7, maswera sei, maswera sei. Aina hangu ndaida kumbobvunzawo panyaya yemabhetapo makati varume vanokwanisa kutora mabheti evana vavo vari kunze. Ko vana vakachengetwa kumusha kwana mbuya, kumusha kwamai vari kushandisa masenemu ana mbuya. Senemu yamai vachida kuchinjwa kutora senemu yababa. Zvinoitwawo sei? Tirerutsirewo ipapo, nekuti chinonetsa ndechekuti kana baba vakafa inini handina chandinowana, ndokuti zita rangu senemu yangu inenge ichishandisa senemu yekumusha kwamai, asi ndeichizikamwa kuti ndiri mwana wokwanhingi, ndinozvarwa nanhingi nanhingi, asi senemu yangu inenge ichishanda senemu yekwamai. Kana baba vazofa handina chandinowanawo, vedu vechibatsirewo ipapo, tibatsireiwo tikwanise kutorawo masenemu yekumusha kwana baba vedu nyangwe takura. Izvino vamwe vakatororwa, vamwe vakatokura kare vakuda kuchinjwa masenemu kuti vatore masenemu yekumusha kwababa vavo. Seni ndoda kutora senemu yekumusha kwababa vangu.
Ndinohirari chitauro ndivezve hogano weTriple C ndiri muno South Africa kuEastern Cape Queenstown. Ndikutaura pamusoro pavahope wechimuono kuti wakatenga zvipfuyo zvaunenge watenga chakabereka mwana chichafanira kuti achiite siripi here kuti chizivikanwa ndechako. Zviri kuitwa vahope wechimuono izvo hazvisiri zvoba. Vanhu vezanu PF varikuvavarane pesi. Ngavaregedze kudaro ba kusungurudza munhu. Ngavaregedze kudaro vachiya zvokuite ndokusumudza nyika here ikoko. Nenyaya yekuti hope wechimuono ari kutaura zvitoko, arikutaura zvinhu zviri kuitika, ari kuonesa vane Zimbabwe, ada kuzama kuda kusungura vane Zimbabwe, mauda kufikisa nenzira iyoyo. Chokumbirisawo vese vakateerera vane Zimbabwe vari kusenzeswa mune nyaya dzakadai idzi, Sana inezo amuru kuita izuzu. Ndoku gazira nyike reko kumuru kwa nana minakaro. Tamari kite kudaro kwa kushukuza one Zimbabwe. Marimero wale nyika makutu maa bizina. Hupiwe shumono.
Ndino kumbira ndini chikumbiro especially kuna president. Zita rangu ini ndino mzi Nomeni Makuwe. Ndino bagwa gutu. Ndino kumbira kuna president. The president. Gava tibetsereo, tizokere munyika dzedu, tiwane mabasa tindoshanda nekuti kwatiri kuno kuSouth Africa kwarema zvikuru takatenga mastendi atikatorerwa iko zvino matinogara mastreet mudhuze nemastreet nemarodzi vanofamba vachitishidzira saka takatobatira hana mumaoko chaimo. Kuti titoita kana kufara kana mapati mukati menyika ino iyi zvakaoma. Saka tinokumbirawo purezidendi vamunangagwa vagadzise nyika tione kuwana mabasa. Tatinongoda mabasa tishande tiri kunyika yedu. Ndinotenda.
Makadiko muyezimbabwe vari kuSouth Africa, ndinokurudzirawo kuti endeiwo kumusha tindovhota, endeiwo kumusha tindovhota. Tisangotaurawo tiri kuno, tisingaendiwo kundovhota, endei kumusha tindovhota. Kuda matambudziko angapera, tikakwanisa kudzokera kumusha, tikandoshandisawo ndirawo kumusha kwedu. Nyika inenge yanaka, tetazvigadzirirawo nyika kwedu, timirongo gadzirwa nyika nevamwe. Ende tindovhota neuwandu hwedu vana veZimbabwe.
Mazuva sei vashamari vestudio 7 akademi yenu inozipasi Mutlanga tiri patembisa apo. Ngemashoko mari matatu kuti vajirai mwe vasatore Zimbabwe kuti ngatenge yavo vega. Zimbabwe ngemunhu weshe tinotirarame teshe. Sakajirai mwe vasatore Zimbabwe kuti ngatenge yavo vega. Zvaro kuti aisi right ndezvaanoita iyoyo. Tulai mwe asatenga teZimbabwe ngeake ena nandizvopi izvozvo kaasi tsika yari kuita iyoyo. Toro munhu akafana nevamweni ndizvopi izvozvo. Sanobefa oda kuguta yega guta yega avazoshandire nyika avoshandire homwe dzavo chete. Vana vofoka nzara vana vasi kufunda maticha asi kufundisa. Nyika yedu ine mari dzakawanda vane magodhi mari asanotore mari dzoisa muhomwe dzavo teitambura. Havagadziri marodhi avadini vengesa muhomwe chete. Saka vese vanongosigiriza nopii vanosigira kuti vari kurya veiguta nevana vavo vende chikoro. Saka anazopana kumbozanopiesera dhaku kuti vari kurya vesha vavo vasadaro. Asi ichazopanawo nguva Mwari aisibenzipo.
Apa studio 7 tinokwada chaizvo asi nyima muna tsika yekutora vanhu vechikadzi. Isusu takatoora mwoyo nenhau yekuti hatisitombonzwa maodhi yedu achiverengwa. Zvakangooma vedu vetotaura seiko kuti munangagwa akatiipirawo. Tozvitaura sei musingatore maodhiyo yedu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Chinoramba tichikurudzira vanhukadzi kuti vatipewo pfungwa dzavo. Chinodawo kunzwa kubva kwamuri vanamai nanhasisi. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti kusawirirana kwemakanzura kuri kukanganisa upenyu hwevagari. Mutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi vanoshanyira Ukraine muchinyararire. Imwe nyanzvi mune zvekudya inoti Zimbabwe ichanetseka zvikuru pamusoro pezviri kuitika muUkraine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka vateereri.